Bumbiro remutemo redu ratakawana muna 2013 rinotaura pachena kuti vana muchuchisi vanenge vari kwatinoti kuNational Food Security Authority vanofanira vari vanhu vasiri vari musoja kana kuti vanenge vasiri mauto. Rinotaura kuti vanochuchisa vanofanira kuva vari vanhu vakazvimirira, vanhu vanenge vari tizi pachirungu vanenge vari independent. Masoja kana mauto anongozokwanisa kuzonobatsira madepartment egovernment anenge achinzi ari under civilian authority inomirira vanhu vasiri mauto, vanhu vasiri mubasa rechiuto kana kuti mubasa rechipurisa. Inganzi iyo security service ndoinonzi civilian authority. Vanogona kungozobatsirwa kana pane zvinenge zvaitika munyika zvinenge zvichida kuti vanhu ivava vazovabatsira, zvakaita senge madisaster kana kuti pakaita mhirizhonga yakawanda, ndopavangangotonzi ngavanobatsira vanhu vakadano. Asi kuti varambe vari vakazvimirira vasina vanhu vanovaudza zvekuita zvisingabvumirwe pamutemo, hapafanirwe pane mauto mukati meNational Food Security Authority.
Saka kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei, pangaitwe sei kugadzirisa nyaya iyoyi?
Isu tangatiti paramendi yedu mubumbiro remutemo vane basa rekuongorora zvinenge zvichiitika mumapato emagovernment departments, atingati mapato ehurumende. Vanofanira kuongorora kuti zviri kumbofambiswa sei, vari kushanda sei, vari kugona basa ravo here ravanofanira vachiita. Saka isu tiri kuti paramendi inofanira kuongorora kuti sei mauto akapinda kuti vanobatana namuchuchisi, nekuti vana muchuchisi vanofanira vari vanhu vakazvimiririra vanenge vasingaite zvekunyengedzwa kana kuti zvekuzovhundutsirwa nemauto.